Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 19 2020 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemadzana matanhatu nemakumi mana nevanomwe. MDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozane Kupe inoti iri kupinda musarudzo dzemabi-election ichishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Ndo kunonzi kupenga kwemhande pamusoro, asi chisikanyanyi kushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John.
Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemadzana matanhatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 7,647 zvichiteera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevana nezuro wakare. Vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Hurumende yakazivisawo nezuro manheru kuti vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 5883 zvichitevera kupona nezuro wakare kwevanhu makumi mana nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe yaita urongwa hwekucherechedza makore makumi maviri nerimwe chete kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Urongwa hwanhasi hwapindwa neutungamiri hweMDC mudunhu reHarare chete kuitira kuti vanhu vasaungana vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora kuti tinzwe zvatora nzvimbo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi avo vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo dzemabi-elections asi richashandisa zita rekuti MDC Alliance.
MDC tataura chipa vanhu simbiso kwadirection kwatakabva nekutatiri kuenda semusangano wedu havafani kuronga hope kuti tiikuenda. Chinhu chatasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akatawana mubatsva democracy socialism dom hazvifani kubetrayiwa akusunga sungwa izvozvo zvitiendeze mberi aiva the part of the party ichachuzwa navanhu part of choice party ichabatanidza vari vezimbabwe party ichabatanidza maboka ese ari muzimbabwe edha mapolitical parties here da kuti machurch idachashanda nemastakeholders bato redu ringe richikuva.
Muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane ne vanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzoro dzevanhu. Pane matanhi here amuri kuita kuti miedze kubatanawo nechikwata chinotungamirwa na Nelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato?
Tekutanga ndicho kuti iko zvino tine tikana neprogram yekutsvaga replacement yavatsvangirai. Isizi come very soon pa extraordinary congress. Ndicho kutanga. So that tinogadzira session ye MDC na leader. So that on a mandate from the Congress to put in the battery, I should say, she shook our shangra, second of the right.
Pane mashoko ari kuti izvo imi mati izvo munogona kushandisa zita reMDC Alliance. Icho kwadi here ichocho?
Handiti munoziva kuti maMP akabvisa mupalamende aya nemarecords. MP awa akasiya nzvimbo akabva paMDC Alliance list. Atimanzisa. And makandlers akabvisa zvakare akabva paMDC Alliance list. And the MDC Alliance is the MDC agreement. It says them Rakabundi out of the MDC leadership. Now Shangri-La, which is one in the election. If the Supreme Court is ruled, and with the mandate of the MDC agreement, MDC key power over the MDC Alliance MPU and MDC Alliance contract. So, what the MDC Alliance has? Kune MDC Alliance Electoral Party.
MDC Alliance ine mapato anosvika manomwe akaumba MDC Alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here?
Vanhuvanzvisisa pana vamwe vatinavo. But that is something she still is key at this particular moment. The moment is put as this key now. The moon is some parliament is the laws of this country. I got this on the list of MDC Alliance. And if you not put that, you don't return that position with the name of MDC. Because the concept of identity is to do that.
Vatereri vakaterera panguva ino. Vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchisandisa zita rekuti MDC Alliance.
Togadzirira izvezvi kuenda kuma by-election because zeki yakanaudza kuti very soon vachabva paprogramu.
Garo MDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vanoti bato ravo raitawo musangano weNational Executive rikabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira nhaurirano dzechokwadi pamwe nesarudzo dzemabuy elections.
Musangano wedu wedare guru repamusoro rinonzi reNational Executive wanga wakasangana weSenasi kuHarare mushure mekunge National Assembly Committee yakaita nezuro. Zvatanyanyotarisisa inyaya yekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Apa tati vana veZimbabwe vanofanira kuti varatidze gwara, varambe vachienderera mberi. Munoziva takataura gwara rinofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana veZimbabwe kudila neproblemu yekunesa kudila nekrisisi kudetsa muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu vevana veZimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muZimbabwe, tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kunoita kuti isusu tikwanise kuzvibatsira, tigare pasi titaurirane zvinhu zvifambe zvakanaka. Chimwezve changa chiripo mudariro inyaya yemabyelections ari kuuya. Isusu semusangano tiripo, tiri bato revanhu, tiri bato rakagara muvanhu, tiri bato rakaumbwa nevanhu. Vanhu ndo vanotungamirira bato mushure mekunge vapa fungwa dzavo kuti zvakamira sei zvakadii zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yemabai election tataura ne MDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda mumabai election iwaya asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhande pamusoro asi chisikanyanyushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John, asi kuyemurwa nebenzi ubenzi arifanira kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isusu tinoona kuita uku kuri kuita kwokupererwa nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu kuparliament vachiti vachinja bato vabva kubatira MDC vakubatira MDC Alliance. Saka zvaakutoshamisa izvozvo ndechekuti vari kudei kuMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANU-PF vari kushanda neZANU-PF zvese zviri kuitwa neZANU-PF.
Vakomichi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna Muchakabvuva Morgan Tsvangirai, vanove vari kusanotsiva chigaro chavo naMuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court. Ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza manje ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo akutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo Alliance yava kutaura mubatanidzwa wavo neZANU-PF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa ndo mubatanidzwa wavo wakaramba, ndo mubatanidzwa wavo wakadzingira vanhu paramen, ndo mubatanidzwa wavo wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wavo kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANU-PF, mubatanidzwa wedu weMDC Alliance mubatanidzwa uri kutungamirirwa naPresident Nelson Chamisa. Nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa vapihwa Alliance kuti ifambe ichienda mberi. Asi isusu tiri bato rakazvimirira, rataura riri bato rakabva kuCongress. Patakaenda kuCongress kugweru tanga toti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo ine leadership yakabva yatobuda ipapo ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Satiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri wezinhasu vatakudzwa ngadziore, vacharamba vari muchitokisi kusvika nemusi wemuvhuro zvichitevera danho ratorwa nedare rekuti nyaya yechikumbiro chekuti vabvisiswe mari yechibatiso inzwikwe nemuvhuro. Tabata gweta ravangadziore vawebhesita jiti kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tapinda mudare ndobva tapa chikumbiro chekuti vakuzwa Godfrey Ngadziore vatongwe vachibva kumba.
Saka dare rati kudii pachikumbiro ichochi?
Kwai richapa mutongo nomusombo wepand nini wayo vangazuva vanenge vari mukati vatoendeswa kuvaredimandi.
O, chii chapa kuti mutongi wadare ati izvo achazopa mutongo wake nemusi wemuvhuro?
Hatizivisi baba. Vamutwikisi vamupiri vemhosva vatadzawo nyaya yekuti vari kuoposa bei. Isu ndobva tataurawo nyaya yekuti sei vangazoro vachifanira kunge vachi kandidheti inopiwa peo vatonga vachibva kumba iye ndokuti ndiyambonoziva zvamataura.
Ko, tiri kunzwa kuti izvo vakakuvadzwa nezuro vakwanisa here kuonekwa kunana chiremba kuchipatara?
Vakaonekwa nezuro ende munoona situations where even police yoga inoareja kuti vamboonekwa nenana chiremba vasati vaenda kudani. Naivowo vaitobvuma kuti zvomene zvomene mene vakarogwa tsinga dzakakuvara vakatsikwa tsikwa muviri wose.
Saka imimi segweta riri kumirira vangadziore muri kutora sei nyaya iyoyi yekurohwa kwavo iyi?
Haisi inyaya iyi inotinetsei. Hakasi nekutanga vanhu vanosungwa mapolisa vaexivisi vachirohwa, you understand? But danger iripo ndeyekuti zvunhu is now a culture. Even chero koti nhasi dare tariudza zvakaitika izvozvo richitoona munhu akazvimba nekumeso nei 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 maziso akatsvuka munhu mutsvuku. Saka unotoona kana uri kungirikira kuti pane zvakaitika. Saka dare rangotiwo richainvestigata but kwatiri isu semahuman rights lawyers ndezvimwe zvinhu zvatatojaira kusangana nazvo kuna chitsva mujerusarema.
Nyaya yavari kunyatsopomerwa ndeyechii ava apa vangadzori?
Vari kuti vakaita demonstration paimpala. Demo harina kuita Inaye kuti handikataura hangu zvakawanda, but vari kuzvaka participate section 37, subsection 1A, Criminal Law Codification and Reform Act. Participating in a public gathering with the intention of disturbing public peace and vigor and causing damage.
Gweta ravatakudzwa ngadziore vaWebster Jiti vachitaura vari parunare vari muHarare. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa vaNgobani Sithole vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya yeImpala Carrendale nevamwe vakuru vakuru muhurumende. VaSithole vanoti chikonzi chedare repamusoro chakakwanisa kuenda kukambani yeImpala chichida kupiwa midziyo yachakanzi nedare chinotora kukambani iyi, asi chakadzoka chisina chinhu chachakabata. Kunze kwemashoko ekuti mumwe mushandi mukuru wepaImpala Carrendale akati zvinhu zvachaida kutora zvakange zvatorwa kare nemapurisa. Asi VaSithole vanoti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuda kuburitsa pachena zita remunhu akahaya motokari yakashandiswa mukupamba pamwe nekutochwa kwaMcheiwa uyo akapambwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru.
Nyaya yekupa vanhu vekuImpala magwaro yasvika kuti munhu aifanira kuenda kunotora umbo munhu atinoti ndisherifu akatumwa nekoti yehigh court kuti aende kunotora magwaro, aenda akatitumira magwaro ari kuratidza kuti asvikako akaudzwa namaneja wekuImpala kuti magwaro acho woufakazi woumbo wakatorwa nemapurisa. Zviri zvinhu zvinoratidzosera shure sezvo aenda kunotora macomputers, ngaende kunotora matrackers, zvimwe zvakadaro zvinoratidza kuti motari yacho nemota yacho. Saka tinonzwa kuti erifudu ana kuita zvinhu nepaunga.
Ndapi matare amuchatora VaSithole zvichitevera kusawana rubatsiro kwamuri kuita kubva kune chikonzi chedare?
Handisati ndanzwa client yedu ichada kuti tiite sei, asi kune urongwa wakati hwoo watiri kufungidzira kuti tiutore tichienderera mberi. Tiri kufungidzira kuti inyaya yedu iri pachena. Zvinotinetsei ndezvekuti vanhu vanofanira kutibatsira ndivo vanhu vatiri kufungidzira kuti vakaoromora. Saka pakuenda mberi apa tinoziva kuti tiri kukwira magasi, asi
takataura nemapurisa svondo rapera vakati ivo havana ruzivo rwekuti izvo Impala iri kuferefetwa nemapurisa. Imi muri kuti izvo Impala yakati izvo zvamaida zvakatorwa nemapurisa, munozviona sei?
Ndo zvatinoreva kuti vanokanganwa kuti zvinhu zvacho zvatorwa pache ngorambawo kuti hapana zvatingavaita. Asi ukatarisa parakanyorwa nasherif rikutoti Impala yakatorwa magwaro acho akaendeswa kumapurisa.
Saka muchatora matanho api VaSithole?
Takatomirira kuti client yedu itibatsire kuti tiende kupi. Tichataura nayo zvese zvachaita tichazova budisa pachena kuti vateereri vazvizive. Toda kuti vatibatsire kuti nyaya yaMcheiwa ive nyaya inoprosecuta zvakanaka.
Mukaramba muchiutadza kuwana rubatsiro kumapazi ehurumende muchaita sei?
Kune nzira dzakawanda wanda dziripo pamutemo wedu kuti zvinotogona kutibatsira, ndizvo zvatichashandisa. Asi tirikufungidzira kuti nekuenda kwenguva tichabatsirwawo tisvike kwatinoda kusvika. Nyaya iripo ndeyekuti umbowo hatovapo. Tiri kunetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutibatsira vasi kuda kuuya mberi kuti vatibatsire, asi tichaedza nepatinogona kuti tisvike kwatofara kusvika.
Avo vanga vari vaNgobani Sithole, gweta ravatawanda Mcheiwa vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi, kanawo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Yashuka nguwe kutichienda kuchirongwa, chinotarisa zakadzama, zunosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica ari kutengesa iye zvinhu zvekuZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye kuti zvii zvavari kutengesa.
Paro website ndere nyazayo. Kampani yedu inonzi Tesu Zim Goodies.
Tinoona panguva ino yeCOVID-19 vazhinji vari kutarisira ivo kunge vachidya zvinhu zvekumusha nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kusangana nazvo samuzvina bhizimisi wechidzimai imo muno muAmerica.
Panguva ino zumbani ndoratanyanya kugona kutengesa panguva inei. Pamwe chete nendorwani, pamwe chete nemufati chimbuka. Izvi zvinhu zviri kutengwa zvikuru. Muringa iri kutengwa zvakare.
Sei muri kuona vanhu vachitenga zvimwe zvinhu izvi zvatinotarisa semishonga yechinyakare?
Nguva ino vanhu vazhinji negati vari kutukira zvinhu zvedu zvechinyakare zviri organic. Tikona vazhinji panguva ino yeCovid vari kubvunza chaizvo zumbani. Mara ishatiswa kare tiri kumusha kuZimbabwe kuti kana makangangodzati furu chando imwe chando ye vanhu vese yanga iri nguri kunwa yezumbani. Yanga iri nguva yekunwa futi yekupavana ndorwani nevanhu vakuru zvese. Saka ndozviri kudzokera vanhu vazhinji izvozvo.
Takatarisa vamwe vana chiremba vanokurudzira zvinhu zvakadai sesadza rezviyo, mapfunde nezvimwewo. Imi munazvo here izvi uyezve vanhu vari kuzvibvunza here?
Iyo tinazvo, mapfunde tinawo, sadza remhunga, zvese izvi vanhu vari kuzvibvunza uye zvese tiri kutozvitengesa chaizvo munguva inei. Zvikuru sei sadza remhunga redu nezviyo zvedu tinotanga zvakangwa ana mbuya chevo vanonatsokugona kuZimbabwe uko vonatsozvipepeta zvonatsotira zvakachena zvisina kana chinorumira. Paunongoribika kudai kurwirira kwacho, aiwa.
Zvii zvimwe zvamuri kuona zvichibvunzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pane zvimwe zvavari kufarira kubva kuZimbabwe?
Vanofarira zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwewo izvo zvechinyakare zvinonyanyodiwa. Asiwo vechidiki vanofarira zvinhu zvakaita sana matin ana majupiter, machizi, maspas, mazoe acho chaiwo, malemon cream tinawo kunyanya iwaya vanoti maoriginal waitiwa kare nemachoice assorted aitiwa pachristmas aiwa tinazvo.
Vamwewo vangada zvimwe zvakadai semadora nematemba. Zvinhu zvakadai munazvo here uyezve munodzidzisa here vana veZimbabwe vakazvarirwa muno kuti zvinobikwa sei? Nekuti vamwe vanogona kunge vasisazive kuti zvinobikwa sei.
Tiri kutarisira pawebsite pedu tinge tine section yemaresipi. Asi tine mamwe makastoma yedu yekuti kana vatenga vanotitumira mapicture ezvavabika. Saka tichange tiri kuronga kuti vanenge vatenga zvinhu zvavo zvakaita seizvozvo zvavabika vakatwanisana nezvese vakadzidzisa vanhu kuti zvinobikwa sei, aiwa tinenge tichiona zvatinovaitira uyewo makastoma anenge adaro. Tesu Zim Goodies .com tichiwanika zvakare parunhare pozha panhamba tinonzi 5715052607.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pechirwere cheCOVID-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ngamukirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo kana kuti ve special education kuti tinzwe matambudziko avari kusangana navo mukushandiswa kuri kuitwa madande mutande munzvimbo dzakasiyana siyana munguva ine COVID-19 kupa zvidzidzo kuvana muhurukuro yedu. Tabata murairidzi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo ava vaJona Masia. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasia.
Iwo iva Kandemisa.
Tiri kunzwa kuti pari kuita dambudziko zvikuru vana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo vatingati vana vane special needs. Zvii zvamungataura pamatambudziko atiri kunzwa ari kusimudzwa?
Tingati kana tiri mueducation kune vana vatinoti vane maemotional disabilities, vane maintellectual disabilities, kwozoti vane yatinoti autism. Vana vachallenge yavainayo ndeyekuti havakwanisi kuti vangodzidza sezvinongoita vamwe, kuti akabata bhuku akavhura wakutonzwisisa kuti zvinofamba sei. Vanotoda atinoti maaccommodations kana kuti zvimwe zvirango zvavanoitirwa kuitira kuti vagone kunzwisisa kuti chii chiroda kuitwa. Saka zviri kunetsa ndezvekuti iye zvino izvi vanenge vasina varayiridzi vanonge vakavatarira. Saka vakutoda kuti vatare pakompyuta vozoda zvekuti vanzwisise kuti murayiridzi ari kudzidzisa ari kumba kwake zvinofamba sei. Saka chiri kunetsa ndechekuti nyaya dzemakombiyuta idzi inyaya itsva kwavari uye havasati vakunyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei.
Mataura nyaya yematambudziko amasimudzaya, matambudziko iyo angagadziriswa sei kuti vana vange vachibatsirika?
Mugadzisirwo unoitwa tomboti tikatarira zvakaita zvikoro zviri kuAmerica vari kupa internet, vari kupa macomputers kumwana mumwe nemumwe wega wega. Saka tototi ipapapo paita kuti aenzane nevamwe ava nekuti wane access, wane computer, wane internet. Chechipiri ndechekuti vane varayiridzi vakadzidzira vane unyanzvi wekuziva kuti kuti ushande nemwana ari kutambudzika nepfungwa kana kuti ari kutambudzika nekumwe kuremara ungashanda naye sei. Saka kunoku vanopa iwa yatati maaccommodations zvakaita sekuti kuti upe mwana mibvunzo yanga ichisvika gumi chiitawo kuti ichitapudzirwa kana kusvika mishanu kuitira kuti haanzwisise zvishoma izvozvo asi achitodzidza. Kwozoita atinotiwewo mamodifications ekuti pamakombiyuta apo pavanenge vari kudzidza pane zvimwe zvinoitwa ipapo zvinovabatsira kuverenga mamwe masoftware aripo anovabatsira kuverenga mamwe kungoti kana vakataura ototaipa otonyora zvavari kutaura. Hazvichaiti kuti mwana ndiye ari kuzama kuda kuti iye pamwe maoko ake hanyatsoita zvakanaka woita zvekuti azame kunyora nekombiyuta. Saka kungotaura kombiyuta yotodi yotonyora. Saka ndo zvimwe zviri kuitwa izvozvo kugadzirisa matambudziko evana vakaremara.
Aiwa tinokutendai zvikuru vaMasia nekuwana mukana wekutaura nesu. Manga makateerera kuna vaJona Masia vanove mudzidzisi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo kana kuti special education teacher muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti iri kupinda musarudzo dzemabi-elections ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.